tinoreva kuti vakuda kwashika gurei namakambani avo havachabvumidzwi kukweresa mari kungava kumapato kana masangano kana makambani akasiyana siyana ari kuamerica nekune dzimwe nyika kuti varambe vachikudza bhizinesi ravo pamwe chete nokuwana mari yakawanda kumabhizinesi avo.
Chinangwa chezvirango izvi ndechei?
Chinangwa chazvinoitirwa nehurumende yeamerica nedzimwe hurumende ndechokuti vanoziva kuti ivo varidzi vamabhizinesi pachavo vanhu vakatofunda nechekare, saka kana vakavadzanyira saizvozvo zvichazoomera varombo vari tata vaibere vachizowana mabasa kumakambani akaita saiwawo. Kana vakaomerwa ruzhinji rwezimbabwe nokuda kwamasanction iwawo vopandukira hurumende, ndo chinangwa chinoitirwa masanction ichocho. Vanotonatoziva kuti ava vana vatagurei ava havazomboshayi hope nokuti vari pamasanctions kana kushayiwa chikafu nokuti vari pamasanctions, vanhu vanoti vane mari dzavo, asi kuti zvichadzasa bhizinesi ravo. Vadzasa bhizinesi ravo zvoshayisa vanhu mabasa kana kushayisa vanhu peturo, kana vava vari mubhizinesi ramapeturo ivavo vanhu vobva votsamwa chaizvo, voshora hurumende, vokudugura hurumende. Asi zvinhu zvakaitwa kunyika dzakasiyana siyana pasi rino.
Kutemera mabhizimisi kana kuti vanhu zvirango kunoshanda here sokuziva kwenyu?
Kwatiri isu vakadzidza nezvamasanctions nezveinternational studies takanyatsokufokasa chaizvo nedunhu reAfrica, African studies, tinonyatsokuona kuti zvinhu zvakaitwa nehurumende yeamerica kwamakore akawanda kunyika dzakawanda dziri pasi rino rese hazvina kunge zvambonyanya kubetsera zvakanyanya chaizvo chaizvo. Inongovo nzira yenyika yeamerica yekutsvagirana mabasa munoku, nokuti vanoshanda kumapato iwawo amasanctions iwayo kana vakasadero vanoshayiwa mabasa.
US Embassy muHarare yataura zvakasimba ichiti zvirango izvi hazvina kuiswa pavanhu vezimbabwe asi pavanhu vamataura vananje asavapfumi ava yavanoti elite. Zvirango izvi hazvibatiwo vanhu zvavovo here muzimbabwe?
Zvinobata vanhu nokuti ndinoona sekuti tisinganyanyi kujekeswa neembasi yeamerica kana hurumende yeamerica ichiita zvirango zvakaita sezvizvi. Ndozvokuti chinonzi hurumende kana kuti chinonziwe vana vatagurei vanoshanda nehurumende, hurumende vanhu. Saka zvirango zvoupfumi zvavanoitira ingava vanhu vari muhurumende kana kuti vanhu vanoshanda nehurumende savana vatagurei zvine zvitoitirwa vanhu, ndo vanonyanya kubhenefita mumabasa namabasa anokreatiwa anofomiwa navanhu ivavavo. Saka kuzvitarisisa pasi pasi kana zvozvidziga ndezvokuti aiwa hurumende yeamerica ngaibudirira pachena kuti kana yaisa masanctions akaita saiwayai akanangana nokuhurumende kunonzi kuita maviolation amahuman rights iwa inenge ichitotsunya vanhu nechekare, nokuti vanhu ndo vari kugadzirwa mabasa kana vatagure ava hurumende zvekare vanhu. Pasina vanhu hapana hurumende, saka ngaingobuda pachena itaure kuti ava masanctions nyange ari chiagetet zvavo kunana vatagurei asi pasi pavo anonyanya kudzanya ruzhinji rwezimbabwe kutanga kubvira kugore rana 2002 totosvika kuma20 years makore makumi maviri achingovapo. Zvinangwa zvavo chaizvo chaizvo zvavanoda kuti zviitike hapana chati chaitika.